Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 8 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chanhasi.
Kushoko, vanhu vada kuziva, nekuti kune vanhu vari kutengesa mari, US harisi kuwanikwa, rinongowanikwa mustreet chete. Saka ndinoda kuti ndinzwisise kuti indaba vari kuramba vachiti bond is 1:1. Ini maonero angu nezvandinoona kushoko, ndezvekuti vanhu mari harasi kuiwana. Chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika, haisi kuwanikwa. Saka kwandiri, vamangunjika vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vachaita sei paekonomi.
Nyaya yemabond notes yotiri. Dzapa musangano wekuzeya budget regore rinouya. Vairairidzi vekumaruwa vanotanga kuramwa mabasa kwemazuva maviri kwatanga nhasi.
Nyaya yemugwagwa uyo inopisa hasha dzakashata. Mugwagwa uyu wari kunotipedzerwe tudarasikirwa ngevakawanda hanga neshamwari ngapera mumugwagwa mubato bhanga rakwezvamaa.
Studio 7 inoenda kwa Checheche kuchipinge uko inoudzwa matambudziko akatarisana nevagari veko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekushandiswa kwemabond notes munyika yatsviriridza pamusangano wekuzeya budget renyika regore rinouya. Uri kuitirwa muBulawayo. Dzimwe nhengo dzeparamende dzichiti kushandiswa kwemari iyi kunofanirwa kumiswa zvachose nekukasika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Governor of Reserve Bank of Zimbabwe John Mangudya vabvunzurudzwa pamusoro pemabond notes dzimwe nhengo dzeparamende dzichiti hadzisi kufara kuti munyika murambe muchishandiswa mari iyi sezvo iri iyo iri kuwedzera matambudziko ari kuitika munyika. Nhengo dzeparamende dzaratidza kusafara kwadzo nekuita ruzha apo vamangudya vange vachitaura pamusangano wekuzeya budget regore rinouya, izvo zvaita kuti mutauriri weNational Assembly vaJacob Mdenda vapindire vachikumbira vadare ava kuti vape vamangudya mukana wekutaura. Nhengo yedare reSenate amai Lillian Timvios vati veruzhinji vari kushushikana pakuti ndeipi mari chayo iri kushandiswa munyika, vachitiwo zviri pachena kuti mabond notes haazi kubatsira.
Kushoko, vanhu vada kuziva, nekuti kune vanhu vari kutengesa mari, US harisi kuwanikwa, rinongowanikwa mustreet chete. Saka ndinoda kuti ndinzwisise kuti indaba vari kuramba vachiti bond is 1:1. Ini maonero angu nezvandinoona kushoko, ndezvekuti vanhu mari harasi kuiwana. Chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika, haisi kuwanikwa. Saka kwandiri, vamangunjika vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vachaita sei paekonomi kuti igadzirike.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari vaFelix Mona vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvakabuda mutsvakurudzo yavakaita muvanhu pamusoro pezvavanoda kuti zvigadziriswe mubhajeti yegore rinouya inyaya yekuti vanhu vanoda kuti mabond notes abviswe koshandiswa mari yekunze imwe chete inove marande ekusouth Africa kana kuti madhora ekuAmerica.
Bond ratiri kushandisa maringe neUnited States dollar raakutengeswa paparallel market. Saka vanhu vari kunyunyuta zvikuru kuti mari yedu dai yaitawo chiremerera. Mabond atinawo haachashanda. Ndozvataiwana mutsvakurudzo kufamba kwatakaita maprovinsi edu ari 10 munyika yedu yeZimbabwe.
Asi vamangudya avo vakambotaura kuti vaizosiya basa kana mabond notes atadza kushanda zvakanaka, varamba kuti matambudziko ezveupfumi munyika ari kukonzerwa nemabond notes aya. vati nyaya kuti hurumende iri kushandisa mari yakawanda kupfuura yainowana kana kuti budget deficit muchirungu ndicho chinhu chikuru chiri kuitisa kuti upfumi husagadzikana.
Tu shansa malaka wanda mu government kukunde mareti na ayu. We are living beyond our means. Saka, taka shansa malaka wanda mareyo yoyo ino tupe problem uchitunga tau kukimporta zinu ne mare atapu ayoyo. Zendo the root cause, we talk about the medium of exchange. Kuto rashika kwa Zimbabwe.
Kurukota rezwe mari, Professor Mtuli Ngube wabuma ku Studio 7 kutukishansa mari jisina mwero kwe urumende idambu ziko guru uye wari kita jose jalanu gona kugazirisa nyaya iyi.
Expenditure ya government yaka akwira iombe, what will do per budget titai zikisa titai reduce kurijusa kwacho will involve several things chaita zimzaka wanda se kurijusa wage bill ye urumende nenya yama vehicles ye zimo.
Profesa Ngube vaziviswa musangano uyu kuti mubudget regore rinouya serimwe rematanho ekuedza kurerutsira veruzhinji hurumende ichatora danho rekubvisa mitero pasanitary wear. Imwe nhengo yeparamende pasi pechikamu cheproportional representation amai Priscilla Misaira Wemushonga vati vafara zvikuru nedanho iri.
Tiri kufara chaizvo, tinofanira kubvisa inonzi pachirungu value added tax, tobvisa inonzi duty. Kana taita izvi, zvinoreva kuti mutengo pane avada kunotenga unenge wadzikira unenge uri pasi.
Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo, vamudenda vati vamiriri veparamende vanofanirwa kushanda pamwe chete nehurumende mukubuda nebudget rinoita kuti upenyu hweveruzhinji rwuve nani. Vamudenda vakurudzirawo kuti hurumende isiyane netsika yekunonoka kuita zvinhu zvainofanirwa kuita, vachiti kuita kwakadaro kunozorera nyika kumashure. Musangano wekuziva urongwa hwekushandiswa kwemari yehurumende hwegore rinouya uri kupindwawo nemamwe makurukota ehurumende akasiyana-siyana uye unopera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzinosvika zvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana dzateerera kurudziro yaro yekuti dzikande mapadza pasi nhasi namangwana senzira yekuratidza kunyunyuta kwadzo nemabatirwo adzinoti dziri kuitwa nehurumende. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti zvinyunyuto zvikuru zviri kususukidzwa nevarairidzi ndezvemari yemihoro iyo isisa vakwanire. Vanotiwo vanofara nevemamwe masangano evashandi vehurumende avapa rutsigiro mukuratidzira kwavo uku uye vanotarisira kuti mangwana varairidzi vakawanda vachabatana navo muzuva rechipiri rekuramwa mabasa iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Wafamba chaizvo kudarika patakatangira tikaona nhasi vanhu vanokwana kuita 85% vemamembers vedu varega kuenda kumabasa. Vachiratidza kunyunyuta nekusabhadha kwamari kwavari kuitwa vachitambirisa mari isingakwani. Tikutarisira kuti mangwana patinotanga zuva vanhu vazhinji vacharegera kuenda kubasa. Tinofara zvakanyanya nevamwe vasiriwo mamembers vedu vanga vajoina ndamumberi kwatiri kusvika uku. Tiri kuona tichizotsutsana pakaomara.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo zvaita kuti muronge kuramwa mabasa kwamazuva maviri?
Mari yatiri kutambira haina chaichatenga. Mishonga yekuzvipatara yari kutengeswa nemaUnited States dollars. Mafees evana kune zvimwe zvikoro aakuidzwa. Hapana chati takwanisa kuwana. Mari yedu yairodwa neover 300% kuti mhuri chaidzo dzidye hatitakwanisi kudya. Saka isusu chikumbiro chedu chikuru chatiri kunoita nehurumende yoramba yakaisa zvitandamunzeve ndechekuti ngavatipewo mari inoenderana nemitengo yavo azvizve zvinhu. Kuvarerutsira kwataita kuti vasanetsekane nekukalkulata ndokungovati ngavatipari maUnited States dollars. Sekuwirirana kwatakaita muna 2012 pakanegoshetwa masalari edu. Masalari edu haana kumbonegoshetwa ari emabond notes, haana kumbonegoshetwa ari emaratijes, atanegoshetwa ari emaUnited States dollars.
Saka hurumende iri kutambira sei danho renyu ramatora rekuramwa basa iri? Tichiona kuti pamakazviita svondo rapera maimbochema kuti dzimwe nhengo dzenyu dziri kushungurudzwa.
Hizi zitu naona hati pane kufundutira na kwa hitu wakuni zupeta kawanda wana wangwati hizi zikuwa kundu wacha zinga mabasa ya fi tukura mba chwa singi za kutia akuna mnajazo zinga mabasa ya nudika tuku ita zilipa mtemu ya kazi isa urumende nguwa hiripu sote ya sawo kushunguru kwa kurukutu wa wamu kusanga nchira ya hitu papa mpapa kuna hatu wapaza wa pamu impa papa mwadisi ya hatu watu urazubo zinu nenda ya desu nuse union wakati urazubo zinu za ziru mmoto kari cha kawanda so hitu mawonira atangu itatangofu mwadu kana hizikiri mba kwa kuna ongewale wano anoto rovi state wanungoda kututu chokere kumashire kwa basa ratifiki asetia lamba tishende zambiru
awo vangavari mtungamiri we sanganore Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Obet Masaraure vari parunare kuwedza na jonga kandemiri we Studio 7 zvichakadaro rimwe osangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo nhengo dzaro dzapiwa mvumo yekupinda mumigwagwa muHarare mangwana dzichiratidzirawo nemabatirwo adzinoti dziri kuitwa nehurumende asi sangano iri rabhadhariswa nemapurisa madhora amazana mana nemakumi mashanu semari yekuti vakwanise kuchengetedzwa nemapurisa vachifora munyori wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti nhengo dzavo dzichanosiya magwaro enyunyuto kupremier service medical aid society kubazi rezvevashandi nemamwe mapazi ehurumende Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi jonga kandemiri abata vamajongwe kuti tinzwe zvizhinji
tikwadi takaita musangano muviri nemapurisa ekuroad ekutraffic pamwe chete nekupolice intelligence acho ekuti tikapuwa mhinduro yedu yekuti machi ienderere mberi tikakwanisa zvakare kupuwa tsamba yekuti bhadhare mapurisa epolice escort saka mapurisa yataabhadhara nhasi saka machi ekuti kuenderera mberi mangwana tichanga paafrica iri dzikwai toenda kwachrismas toenda kuministry of finance tosiya tsamba toenda kuministry of labour tosiyanyu tsamba zvakare
tainzwa kunga mapurisa aikurambidzai kufora neuwandu hwenyu zvii zvamakazowirirana
tiripo ndechekuti takavaudza kuti kumacha takawanda hechi hapana nyaya ivo vanga vari vari kuti hamudzopindi nese mubuilding muri 200 kana 300 kukonzera noizi mubuilding saka takati aiwa tinoenda kana 3200 tasvika 3200 kudaro ndikatovati hatitomboridhi vanhu tedi kuno vapinda vanhu vatatu venorosiya tsamba saka tangati patinoenda kwacho ivo vanhu vanopinda mubuilding vanoona kunge vatori 5 votiya tsamba vodzika toenda pane chibuilding kuenda kuti vamwe 5 vodzika toenda panei kukuenda 5 kuti vopedza pedzuka todzingira kudzimba dzedu tasenda mesej yedu sendiratasiwa ndiyo yangava important iwo
tiri kuonawo sangano reapex council riri kuti harina iwo nechekuita neurongwa hwekuratidzira kwamuri kuita uku zvakamira sei
tanga tisina kumbovati vane chekuita nazvo kana pamakanzwa tichitaura kuti tiri kuratidzira makambotinzwa kuti tichitaura mazita avo vanhu ivavo isu tiri kuti to represent the workers tiri kuda kunegotiatawo negovernment asi tiida kuti mitemo yakagadzirwa iudzvanyiriri yecollective bargaining yekuti tinoenda kuita mubatanidzwa wokukumbira tiida kuita nhaurirano yekuti tinogadzirisa sei machallenges atinawo mabatorwa lidha chiti yaapex nevanhu ivavavo nyaya dzakanga tatanga zvakanaka sehousing dzimananimandarinzengizi dzese dzakangofa ticha nemumwe murayiridzi ari kutoreso kujama kuzasi kujochuloko hapana kaari kuwana nepanzera pekuti zvitungamiri hwacho hausi kukwanisa kunyatsoatisileta zvekuti vane vashanu dai apex council yambotisiya taita zvatiri kuita ivo vaitiwo zvavo zvavari kuita
avo vanga vari munyori wesangano reptuz vaRaymond Majongwe vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7 vagari vekuchecheche kuchipinge vanoti kusagadzirwa kwemugwagwa unobva kutanganda uchienda kuchiredzi kwave kukonzera njodzi dzakawanda pamwe nezvirwere sezvo kuchigara kuine guruva rinokonzerwa nemarori mazuva ose Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera
vachitaura pamusangano wanga wakarongwa neStudio 7 nemedia center vagari vepachecheche Growth Point vanoti mugwagwa uyu waparara uye une dambudziko rakatanga apo hurumende yakati marori anotakura zvinhu zvinorema matani anodarika makumi mashanu kana kudarika haachabvumidzwa kudarika pabechnaf bridge vati marori ese anobva kusouth africa achienda kwamutare nemozambique ave kushandisa mugwagwa uyo usisisina tara vati kambani yegreen fuels iyo ine chigayo chemagetsi munzvimbo iyi ndiyo imwe iri kuwedzera kuparadza mugwagwa uyu nemarori ayo anotakura nzimbe nezvimwe munzvimbo iyi mazuva ose mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai clemens shure vati vazhinji munzvimbo iyi vari kurwara neguruva rinosimudzwa nemagonyeti mumugwagwa uyu.
Nyaya yemugwagwa uyu inopisa hasha dzakashata. Mugwagwa uyu wari kunotipenzirwe tu darasikirwa ngevakawanda. Hama neshamwari dzapera mumugwagwa mubato bhanza rapedza vakadzii.
Muzvina bhizimisi vaPatrick Makonzo avo vanotenga zvinhu zvavo kwaMutare nekuChiredzi vati vanogara vachisangana nenjodzi mugwagwa uyu nekuda kwekuti hauna tara.
Matraki abhiri anofamba muEgreenfield anosimudza dhasi rinoda kuma 10 minutes kuti risetide kwacho kuzoona mberi. Upenyu hwarasika murodhi hunopfuura 10 nekuda kwematsaona ari kuita nekuda kwerutiro. Matsaona anopfuura makukuvara kwevanhu vasingashaiki havo vanopfuura 50. Izvi ndiri kutaura ndichiti marecorded accidents asingarekodhiwo hatikwanisi kuva nemapidha iwaya.
VaMakonzo vatiwo hurumende haina hanya nekugadzirisa mugwagwa uyu uye vanoona sekuti kambani yeGreen Fuels iyo ine magonyeti anofamba mugwagwa uyu inofanirawo kugadzirisa mugwagwa uyu. Vamwewo vataura pamusangano uyu vatiwo vanoona sekuti kambani yeGreen Fuels inofanira kugadzirisa mugwagwa uyu sezvinoita mamwe makambani akaita seTonga Hewlett iyo inogadzira mugwagwa munzvimbo dzainoshandira dzakaita seHippo Valley neTriangle. Kanzura wenzvimbo iyi amai wishes hama veMDC Alliance vati kunyange hazvo kanzuru ichiedza kugadzirisa mugwagwa uyu makambani akaita seGreen Fuels anofanira kubatsira kugadzirisa mugwagwa uyu.
Ndakamirira kanzuru iri kanzera kudai ndinondoshayiwa kuti ndotangira papi nenyaya yehurumende yacho ndinongotsikatika. Kune inonzi Green Fuel kunokuri muchitumbanje wa 2016 iri kutoita mari yakawanda zvakanyanya yasiisenta rozinoro asi zvairi kubatsira tikuzvionawo iye ndiye akapeya kuzobhenefita muno muerea medu. Isiti sitonai tichiita ine varungu iri kambani huruhuru kudaro dzakatofunga kuti mugwagwa wedu izvozvizvi wakushina kamanji.
Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vati kubvira pakutanga kwegore rino paita tsaona dzinodarika makumanomwe uye pafa vanhu vanodarika gumi nekuda kwekusamira zvakanaka kwemugwagwa uyu.
Vatungamiriri vatinavo makanzuro kana maMP vanobva kuvanhu saka vanopihwa zvichemo zvekuendesa mberi kupariamendi. Kana vachinge vatadza kupariamendi vanhu vanotaura vega vanosimuka vega. Isi toti izwi iroro rozivikanwa ndozvoita kuti kana zvisina kunge zvazoitika tinenge tine marekodzi yekuti musi wakati takataura tiri pamwe chete kuti todawo kuti rodhi rigadzirwe.
VaMaduku vati mumiriri wechipinge South vaEnoch Porusingazi vainge vavavimbisa kuti mugwagwa uyu unenge wagadzirwa kusvika panguva ino asi zvazvisati zvaitika. Hatina kukwanisa kubata vaPorusingazi pamwe neveGreen Fuels kuti tinzwe mativi avo. Musangano uyu ndewekutanga waitwa kumaruwa neStudio 7 yakabatana neMedia Center. Ndakamirira Studio 7 kwacheche kuChipinge South ndini Godwin Manguja.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Chipinge musi wechina 8 mbudzi, Mutoko musi wa 15 mbudzi, Harare musi wa 21 mbudzi, Gwanda musi wa 26 mbudzi, Lupane musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaMatthew Whitaker avo vakadomwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vafanobata chigaro chemuchuchisi wenyika, munhu agara achitsigirana nemashoko avaTrump ekushora urongwa hwekuferefeta kana Russia yakapindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016. VaWhitaker avo vane makore makumi mana nemapfumbamwe vakatanga basa mubazi rezvemitemo gore rapera. Vari mukuru wevashandi mubazi iri. Vakuru vemuCalifornia vanoti vakwanisa kuziva munhu akapfuura vanhu gumi nevaviri vakafa nezuro kuchamhembe kwedunhu iri. Mapurisa anoti munhu uyu ndi Ian Long, uyo ane makore makumi maviri nemasere. Vanhu vakapfurwa nezuro Maneru vaive mubhawa reBorderline Bar and Grill muguta reThousand Oaks vachizvitambira zvavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara tsaona yanezuro sedambudziko guru rakawirwa nenyika kana kuti national disaster. Izvi zvinotevera kufa kwevanhu vanodarika makumi mana nevanomwe vakashaya mutsaona nezuro mushure mekunge mabhazi maviri anoti reSmart Express nereBold Cutter abonderana pedyo nekwaRusape. Mabhazi aya ainge achangodarika patollgate remunzvimbo iyi. Studio 7 yabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kana paine vamwe vanhu vafa, asi vati titaure nemukuru wavo amai Charity Charamba avo vatatadza kubata. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira nevamwe vakuru muhurumende vari muLondon kuEngland kwavapinda musangano wezuva rimwe chete weInvestment Forum waitirwa paLondon Hilton Canary Wharf iri muCentral London. Musangano uyu wakarongwa neZimbabwe Investment and Development Agency iyo yakaburitsa gwaro nezuro ichiti chinangwa chemusangano uyu change chiri chekushambadza Zimbabwe nemikana iri munyika. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vashoropodza danho rehurumende murwendo urwu vachiti dai hurumende yambomisa nzendo dzakawanda yogadzirisa nyaya dzeupfumi munyika. Hatina kukwanisa kubata amai Mupfumira kuti tinzwe divi ravo, asi tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Konsilia Chinanzva Vana kuti tinzwe zvizhinji.
Kuenda kunze kunenge kuri kuedzawo kuenda kunoshambadza nyika, kuenda kunotauriranawo nevamwe kuti vaonerewo maonero ekuti tinogona kuita ushamwari hunopa business munyika. Asi pari zvino hatidedi kunyeberana upenyu hwetourism muZimbabwe wakati womei, nokuti sezvamunongoona even ndege chaidzo dzava nedambudziko rekuti dzive dzine nzira dzokupinda nadzo muZimbabwe pamusana pezvikwereti nezvimwe zvatiremera munyika. Asi hatiregere kuenda kunoshambadza, kuendawo kunokumbirawo kune vamwe kuti ngatibatsiranei pakuti basa iri rifambe zvakanaka.
Ruzhinji ruri kuchema nenzara nenhamo munyika kuti zvinhu zvakaoma. Hazviiti rerukiri here senyika kuti kuendewo kana munhu mumwe chete kana vashoma pane kufamba vanhu vakawanda kudaro?
Ya, iro idama chairo chokwadi nokuti zvinhu zviri kurema. Zvamunoona zvatambotaura kuti muno munyika hatina yedu ndege chaiyo inosvika kunyange kunyika dzevamwe kure ikoko. Saka zvinenge zvichitoreva kuti kufamba nezvevamwe zvinenge zvichibhadhara. Hongu kunotsvaga bhizinesi kunenge kwakanaka, asi kukaendwawo vashoma ndonei mutoona kuti nyange isu sekomiti yenyu yeparliament hatina kunge takokwawo parwendo irworwo.
Mumafambisirwe anoitwa nyaya dzetourism muZimbabwe, imimi sekomiti inoona nezvetourism iyi, ruoko rwenyu runenge rwuri papi?
Isu tinenge tichifanira kuona kuti kudyidzana kwedu nevashanyi kufambe zvakanaka, nokuti tourism ibanhiko rinotounza mari yakanaka chaizvo munyika. Asi tazotarisa manje kumitemo yedu yenyika, kunyanya kana takatarisana nemiripo mataxes edu anoti kwirei kupfuura evamwe. Saizvozvo pane kuchema kuripo kwokuti kunyange neministry yedu inoti vaenzi vanouya vanobhadhariswa tax yemakandinzwani yekungosvika munyika yavanoita arrival tax yanga iri pa15% zvisingaitwe dzimwe nguva nedzimwe nyika.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Konsilia Chinanzva Vana vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Masangano emuAmerica akaongorora sarudzo muZimbabwe anoti International Republican Institute ne National Democratic Institute azeya ongororo yakaitwa pamwe nekurudziro yesangano reZimbabwe International Election Observation Mission. Mutori wedu wenawo Blessing Zulu apinda mumusangano uyu. Blessing, musangano uyu wafamba sei?
Hello Ivan.
Musangano wafamba sei wamapinda uyu?
Musangano wafamba zvakanaka chose, uye uchangobva mukupera, kwataurwa iko nevanhu vakati vanosanganisira iwo ambassador Johnny Carson, vanosanganisirawo amai Elizabeth Lewis vanoshanda nesangano reInternational Republican Institute, uyo pataurawo vanonzi Valerie Gapa, vakatungamirawo ivo vaienda kunoongorora sarudzo dzekuZimbabwe, nevamwe vakaitawo samai Jessica Kigan, vanga vari musangano irori rekaenda kunoongorora sarudzo Zimbabwe.
Pane zvitsva here zvataurwa pamusoro peZimbabwe? Pane zvimwe zvatagara tichingonzwa izvo?
Vataura zvinhu zvakawanda zvavativo zvinofanira kuti zvinge zvichiitwa kuti Zimbabwe iite sarudzo dzisingazoite mutauro. Chavanyanyokoshesa nhasi yanga iri nyaya yekuti mauto haafaniri kunge aine chekuita nesarudzo, vachitivo izvi zvinosanganisirawo nyaya dzekuti munhu anenge achikwikwidza musarudzo ari mutungamiri wenyika haafaniri kunge achishandisa mauto kana zvimwe zvinhu zvehurumende kuti ainge achitsvaga iye rutsigiro. Asi nyaya yavanyanyosimbisa ndeyekuti mauto emuZimbabwe anofanira kuregedza kuti anga achipinda munyaya dzakadai dzesarudzo idzi.
Imo mune kurudziro dzavapa zvavanyanya kubata ndezvipi zvavanotarisira kuti Zimbabwe iite?
Vari kutiwo Zimbabwe inofanira kuvandudza maitirwo esarudzo, vachitiwo sangano reZEC riri kuratidza kuti harina iro udzamu hwekuti ringakwanise kunge richibata sarudzo dzisingazoite mutauro mune ramangwana. Nekutaro vamwe vanga vachitiwo pamusangano uyu masangano ekunze anofanira kupa ZEC zvikwanisiro, asi vanga vachitaura vakamirira masangano maira ya NDI neIRI vati aiwa hurumende yeZimbabwe ndo ine chitsvambe chekuona kuti ZEC ine zvikwanisiro, nekuti havati kuti vanhu vekunze vange vachionekwa seivo vanenge vachiita kana kubatsiridza sarudzo dzinenge dzichiitwa muZimbabwe. Vari kuti idzi sarudzo dzevanhu vemuZimbabwe.
Pane here zvimwe zvaungade kuti veruzhinji vazive pane zvabuda mumusangano uyu muchidembo?
Pane zvimwe zvabuda, nyaya yakakosha ndeyekuti vativo havachangomirire chete kuti vaende kunoona zviri kubuda musarudzo muZimbabwe kwapera makore mashanu, asi vachatanga kuendawo kunoongorora mabi elections, vachitanga nebi election iri kuitwa kwamutoko iyi.
Aiwa, tinotenda Blessing. Blessing Zulu mutori wedu wenhau anga achitaura ari muno muWashington DC. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa urongwa webudget uri kukurukurwa kuBulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Zvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyaya yemabond notes yotiriridza pamusangano wekuzeya bhajeti regore rinouya. Varayiridzi vekumaruwa vanotanga kuramwa mabasa kwemazuva maviri kwatanga nhasi. Studio 7 inoenda kuchecheche kuChipinge, uko inoudzwa matambudziko akatarisana nevagari veko. Tabatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana muchida kutumira tsamba mbozha tumirai ku studio 7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 8 lwezi 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uMinister of Finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame, but nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's a no go area, siyindawo. Ngoba thina siza ukuthi ubaba lana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume.
Iningi labantu kade lisemhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya ibhajethi bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa imali yohlobo lwebond.
Umgwaqo lokho osuka eNkandla usiya eBedbridge udlula ngeJoburg. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zihambe. Kathesi kube kuyitala, kathesi i-dead roads.
Izakhamizi zeChipinge zikhala ngokonakala komgwaqo kulindawo lapho bekhuluma kungxoxo ebiqondiswa ngabe Studio 7 imanyene labe Media Center enzelwe eChipinge lamhlanje. Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute labe National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo phezu kwalolu khetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Emhlanganweni wakobulawayo ukuhlaziya uluhlu lwendleko kahulumende omnyaka ozayo ibhajethi ka-2019, iningi labantu lithi iZimbabwe ingabe ichiyane lokusebenzisa i-bond note ngoba kalincedi. Emhlanganweni munye umphathintambo ogatsha lwemali uProfessor Mthuli Ncube uthi usenikeze imvumo yokuthengwa lula kwamanye amazwe kwempahla esetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini yama-sanitary wear kungelambadalo yemithelo yejuthi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokuthapha imbono kaZulu lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo kobulawayo phansi kwendikimba ethi Enhancing Efforts Towards Stabilizing the Macroeconomic Environment for Inclusive Socioeconomic Development. Okuthokozise omama yenkulumo kamphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube lapho ephendula imibuzo evele kubomama ngemizamo eqondane lokutholiswa impahla yokusebenzisa besesikhathini eyama-sanitary wear. Uncube uphendule ethi usekufake ehlelweni lwakhe ukuthi limpahla ingabhadaliswa umthelo wejuthi ekungeneni elizweni. Umphathintambo wogatsha lwendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi balemukela ngenjabulo lelinyathela.
Lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangenyuka into eyenzakalayo. Ye, into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote. Mina njengominista wabomama le iprogramu ngiyayisapota ngingena lukwazi ukuthi lo mama usesibhedlelayo sekwakhuluma ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Imushonga oselesikhathi elisa ngelungelo labesifazana leli laye uthi uyakujabulela kodwa waphanga wathi kuningi okusamele kwenziwe ukuze kufezeke.
Esimele siku kanya ni katesi kuti mangare siti baza lungisa Njio sanitari uweba choni Kule njio utuwa inye skiwa zero rating Usichuti siya the skipi vat Ivali e detect But also siya the skipi chute Usanitari uwe So mangare skipi li chute usanitari uwe It means kuti iya visi tenera ilula But uwe resolusenza la kutu ukulimende Mwae funu kuti aya tuoli sanitari uwe Uwe hamba ee niga kumamu Kukes omen Imali ya kaikipa uwe iteng Iya vini
Unkosikazi Mildred Dube ongusenetha uphathe udaba lokuphungulwa kwemithelo yamakhampani aqhatha abantu abaphila lobugoga.
Nxa uminister of finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame but nxa ngaso izayilahla phansi that means ukuthi it's a no go area siyindawo ngoba thina sizwa ukuthi ubaba lwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume ngoba ngathi sikwanisa ukuthi khona khona sesisukume siyimkhonomi yikho sokuzaba lokuqhathwa kwabantwana kumakhampani ngokho kokuthi khona ikhampani ukuze ingathethwa kumbe itebe mele ukuthi ayipay something lapho ukuthi nxa ithethwa umuntu
Elinye ilunga lephalamende unkosikazi Meliwe Phuthi uthi okuqakathekileyo ukuthi uhulumende avule amafekitali abantu bathole imisebenzi.
Kule kuqale kuhulumende kasivulele amakampani la avaliweyo ama-industry asebenze wonke umuntu asebenze ngibona ingani asike sibe khona isidingo sokuthi umuntu afune ukufidwa yena lento yokwenza
iningi labakade besemhlanganweni lo belikhuthaza ukuthi i-bond note lihle liyekele ukusetshenziswa ngoba kuyilo elidala inkinga eziningi elizweni Kodwa-ke usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uthi yena i-bond note aliyindawo njalo lilokhe lilingana ledola leMelika. Uqhubeke ethi uhlupho elizweni akusilo i-bond note kodwa ukuthi kule mihlobo yemali eminingi elizweni esebantwini njalo abantu baqhubeka befuna ukuthenga njalo nje. Uthi nxa abantu bengafunda ukuzithinta ekuthengeni kulakho ukwehlisa umthalo kuhulumende. Engena edabeni lwezimota zamalunga edale lephalamende, uProfessor Ncube uthe lokho kuzenzakala ngesikhathi njalo kuzabonakala uhlelo olufaneleyo ukuthi bezithole lezi zimota. Amalunga edale athe wona imota ayazifuna ngoba ziqakathekile ekuqhubeni umsebenzi wabo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zechecheche echipinge zikhala ngodubo lokungalungiswa kwemgwaqo osuka eThanganda usiya eChiretsi osubangele ingozi zomgwaqo eziningi. Iningi lezakhamizi lezi ebisemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo weVOA Studio 7 bemanyenela beMedia Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe endaweni yamavinkileni awechecheche Growth Point. Izakhamizi zalumango bezikhala ngalumgwaqo ukuthi awusahambeki. Lolu dubo zithi lubangwelwe la isinqumo sikahulumende sokwalisa ukusetshenziswa kweboloho leBechnaf Bridge ngabezimota ezinkulu ezithwala impahla. Asizweni esinye sezakhamizi zeChipinge South umnumzana George Zirima egcizelela udaba lodubo lomgwaqo lo.
Ukuhlukumela lapha kokukhuluma ngomgwaqo. Umgwaqo lokho osuka eNkangala usiya eBedwitch udlula ngeTweni. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zihambe. Kathesi kube kuyitala, kathesi seyi-dead roads. So ukuhamba kwezimota sisuka khonapha checheche sisiya eTweni kukhanya nani kulezinye indawo ezikhanya nani imota ziyenza ama-accident esiningi. Khonokho kubangelwa ngokuthi khona sokulama-pothole okunye sekugrade umgwaqo nalowo sewugradiwe itala leyana ebekhona seyi-dust road. So sokusuka kusithi i-politic zibamba khonapho abamakampani babamba khonapho le kampani eyithiwa yona i-green fuel
ikana ilama roli lawana twala indibe so ukale ngani abantu baya konona ngokuthi kona izimoto zezala ezinkulu kakhulu so zihamba egwaqweni wonalwana zikhanya ngani yizo ezibangela ukuthi imigwaqo leyana iphambaniseka kwemigwaqo.
Alo-ke ngumnumzana George Zirimi, isakhamuzi seChipinge South ekhuluma emhlanganweni owe-town hall oqoqwe ngabomsakazo we-VOA Studio 7 bemanyene labe-media center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe.
Kubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-media center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lufane mhlaka 28 Lwezi, Sicine ngakontutu ziyathunqa, Bobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe-International Republican Institute labe-National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo olwenziwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe International Election Observer Mission ngalolu khetho edolobheni leWashington DC khonapha eMelika lamhlanje. Okwenyanga ezikhombisa ezedluleyo abe-ZIEOM bebehlolisisa ukuthi lolu khetho lungabe lwaqutshwa ngokukhululekileyo na. Intatheli zindaba e-Studio 7 uNtungameli Nkomo ubesemhlanganweni lo. Ukhona nje kathesila siza xoxa laye ngodaba lolu. Ntungameli, ngiyakwamukela.
Ngiyabonga ngwenya.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani emhlanganweni lo?
Emhlanganweni lo, Chris, uzakhumbula ukubana abenhlanganiso zombili vethula ugwalo lwabo ngabakunanzelelayo kulolu khetho ngendlela olwaqhutshwa ngayo kuze kuyefika kumpumela yalo. Bakonkluda baphetha bona ukubana yebo kukhona babukhona ububelo kundlela lolukhetho olwenziwa ngayo nxa kuqathaniswa lesikhathini esedlule, kodwa kukhona okunenge okuhluphayo. Yikho ke ekade bekugcizelela lamhlanje bekulo ambassador Johnny Carson oyekuqula lenhlanganiso zombili lelabalibiza bethi Zimbabwe International Election Observation Mission. Ubekhuluma yena ngokuthi kuningi okumele kulungisizwe. Okhulume ngodlakela, ukubulawa kwabantu ngamasosha, wathi le into engamelanga iphinde ibuye yenzeke njalo. Okhulume ngokwethuselwa kwabantu okwakusenzakala lanxa nje kwakungasabalalanga, kwakulobubelo. Kodwa udaba olukhulu akhulume ngalo ludaba lokungenela kwebutho kwezombusazwe. Uthe leyo yinto uMongameli Emmerson Mnangagwa amele ayilungisise, ayenqabele njalo, ngoba lapho okungenela khona ibutho embusweni wentando yeningi, lo mbuso usuke ube ngowamasosha hatshi owentando yabantu esingathi democracy. Ukhulume njalo ngekomishini yeZEC, uthe yayisilela kakhulu esingathi in terms of capacity ekubeni le siqwanga lolwazi lekhono lokuqhuba umsebenzi ngendlela. La uthe hayi kumele iqiniswe ilungiswe njalo ukuze iqhube umsebenzi ngendlela eyiyo.
Manje ngemva kophenyo lolu bathi bona kwenziweni?
Ukhona okhulumileyo njalo owaleliqula kuthiwa ngu-Larry Geber, bathe manengi amanyathelo abawathathayo uza kumbula kule by-election ebuyayo mhla ka 24 eMutoko kulinyanga bathe bazathumela iqula ukubana liye bona ukuthi lolukhetho luqhutshwa njani bathe sebezaphatheka kuma by-elections ukuze babone ukubana ukuthi ama recommendations abaphuma lawo ngemva kokhetho lusanda kwedlula ayalandelwa na kuba lobuvelo yini ngamanye amanyathelo asebewathethe kodwa bathi hayi bazaqhubeka belukhangela udaba lweZimbabwe belukhangelela eduze sibili ngelihlo lokhozi.
Manje bakhulumile yini ukubana khonoku abakusolayo kuzasetshenziswa kudaba lwama-sanctions?
Hayi gabachongo ukuthi kungasetshenziswa kudaba lwama-sanctions kodwa uCarson yena simbuzile ngendaba yama-sanctions yona leyo ukuthi udaba lolu iziphathamandla zikahulumende zilokhu zikhala ngokuthi ilizwe kaliyiphambili ngendaba yama-sanctions kodwa njengeziphathamandla zeMelika eziningi u-ambassador Johnny Carson uthe yena akulanto enjalo izijeziso lezi ziqondiswe ebantwini thize bezanu-PF kaziqondiswanga kuzulu wonke weZimbabwe jikelele kumbe kulizwe leZimbabwe.
Hayi siyabonga Ntungameli. Lo ke nguNtungameli Nkomo, intatheli izindaba yeStudio 7 obesemhlanganweni wenhlanganiso zeMelika ezayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngoNtulikazi, abe International Republican Institute kunye labe National Democratic Institute kade belomhlangano ke lamhlanje behlaziya lokhu abakubonayo. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama lapho esikhangela udaba lwebudget oluphathwe kabanzi emhlanganweni owenzelwe kobulawayo lamhlanje. Siyazi njalo ukubana imhlangano efanayo iyenziwa elizweni lonke jikelele. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngeso lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakwele Melika lele Senate lapho ibandla lamademocrats eselinqobile lathola izikhundla eziningi ukwedlula ibandla likamongameli Donald Trump elama-Republicans. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian Church kwele Cameroon sibike ukuba izifundo ezingamachumi ayisikhombisa lathoba munwe munye i-79 ezithunjwe esikolweni esisesabelweni se-Bamenda lomphathisikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamhlanje. Iziphathamandla zesigabeni seCalifornia khona pha eMelika zibika ukuba sezisazi igama lomunye ovuke ubhova wadubula abantu abalithumi lambili bafa endaweni yokuzilibazisa izolo ntambama njengoba ngaleso sikhathi ubengelasithupha. Igama lakhe ngu-Ian David Long omhlophe obele minyaka engamachumi amabili lathoba minwembili i-28. Usomlomo edale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usekhuthaze ukwethulela izigwebo amalunga edale lephalamende aqeda phose ihlandla labo lonke eleminyaka emihlanu bengakhulumanga lutho edale lephalamende. Umdenda uthi lokhu kuzakhuthaza amalunga edale ukuthi aphatheke ekuthuthukiseni izigaba zawo. Kuminyaka edluleyo ugwalondaba lwedale le parliamente iHansard luhlala lusethula amagama amalunga aqeda iminyaka emihlanu engakhulumanga lutho ngisho kodwa eholiswa imali yama allowance okuya edale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko endawonye lomnumzana Bednico Bebe owayengummeli wenkayi North edale lephalamende onguye osungula lingxoxo.
Kuma laphana ke parliament awukho ngusuku umukhuluma kwekampeni unjengomuntu okampeni ayo kusuku umuchaya islogan hayi kuyabe kulento eliyabe liyikhuluma emqoka okuyafuza ukuthi lawo ufake imfijo ukuthi kona hayi ngimfijo enje lapha mina ngithi kakube nje kakube nje so zasifuta abanye abantu abanjalo imfijo uyabe engalayo nxa engalayo imfijo kuba nzima ukuthi asukume kuphela akhulume eparliament futhi ukuthi abanye uyahlala iminyaka izi 35 years engakhulumanga omunye ke njalo uyapho ngubhalelwa lokho kuthiwa yi-maiden speech afike ayibale ngoba yiyo evunyelwayo ukuthi nxa udebate ephalamente uyibale ungakhohlwa ukuthi ephalamente ovunyelwa khona ukubala yikuthi nxa udebate ephalamente kumbe nxa unguminista unika i-ministerial statement yikho lapho ovunyelwa khona ukuthi ubale otherwise nxa udebate ephalamente kufanele ukuthi lanxa ubhale phansi into oyibhale ufanele ube yazi ngekhadi ukwanisa ukuyikhuluma ungayifundi sekuthi ungayibali ephepheni lapho ubhale khona ngokuzinto kunjalo kuyaphica abantu abaningi xa sebengena eParliament.
Ya, mnumzana Mkandla, wena njengomuntu ovotayo, ukuthatha njani ukuthi uzwe kuthiwa umuntu omvotele ufike wahlala 5 years engakhulumi lutho?
Kuba kuhlungu kakhulu and then uBebe lapha uvula abantu amehlo lendlebe lokuthatha idecision engathathwa kusasa. Iqiniso elipheleleyo siyahlupheka sibili ukuthi umuntu uyabuya ekampeni akukampenelwa lapho esehluleka khona abekampenelwa ngucampaigning manager wakhe which is elections agent. Yena ukuthi vele ezikhulumile nebantwini kakwazi uyalungiselwa neprogram. Basuka abantu laba behlala eparliament 5 years besebenzisa izimota zona zana abaziphiwayo balanda zona. Yikho kubona bephonga ukuvotelwa nje beqamele leyo party kuphela ababe bebona ingazani ilabantu. Laleyo party leyo abantu bangikhona upresident wakhona ngabamazi kuzokuza yena ngokwakhe yena uMP yena lo kumbe ngabe ngukansela kuyafanana ngabaziwa kodwa baza kuyafakwa nje kuphela khona laphana ngenxa yeparty ibizo leparty icapability yomuntu yona leyo ingekho. Siyahlupheka ngama-report back ukuthi khona umuntu ezo-report back ku-constituency ukuthi sevele eparliament kukhulumeni uhambiseni wenzeni kukhulunywane eparliament.
Kodwa mnumzana Bebe siyabona ukuthi bakhona abanye uthi nxa umbona uzacabangela ukuthi ngumuntu ongasukuma sibile edale leparlamente akhulume ehlale ekhuluma abantu abafana labo Jonathan Moyo esizwa kuthiwa laye waqeda isikhathi sibile engakhulumi lutho kathi kuyaba kuhamba njani?
Isikhathi esiningi njengoba ngithile ukuthi ama-ministers bale advantage kumbe ukuthi kungcono okwabo ukwenza ngoba bayayenelisa ukuthi nxa enika i-ministerial statement elokuveli eparlamente akhulume. Lapha singakhangela kakhulu-ke sikhangela ama-members of parliament umuntu ongasomnia. Umsebenzi wama-members of parliament yikuthi angangena eParliament nxa kule debate ekhona kufanele ukuthi naye asukume akhulume izifiso zabantu mayelana le debate yona leyo eyabikho. Ungaze ukhulume okungekho izifiso zabantu ezingaqondananga le debate ekhona bayakuhlalisa phansi abakuvumela ukuthi ukhulume. So isikhathi esiningi ama-parliamentarians amaningi azifica sele challenge ukuthi uzafakwa i-debate mind i-order paper ye-parliament ibuya ibhalwe ngesilungu yonke into ibhalwe ngesilungu. Umuntu wenkosi kafundanga lesiphiwa kasiko kasazi lanxa evunyelwe ukukhuluma ngesindebele okokuqala okuvele kubhaliwe ku-order paper kakuzwisisi. So lanxa engadebate ngesindebele ngenxa yokuthi vele okwakuqala kazwisisanga ukuthi kuyini okufanele ukuthi akwenze nxa edebate ngetopic eyabefanile ahlabe ne-challenge kumuntu wenkosi khonapho ngakusela nto angayenza sezitshayelwele uvalo okwakhe sepho ukuthi kona hhayi iphathi nginephathi nifela ngu-chairman we-branch kumbe nginephathi nibangifakile ngoba ngithandwa ngu-president kumbe nginephathi nibangifakile ngoba yimi engilida abantwana abatshaya abanye nxa ungafuni ukulalela into ezinjalo nje ngumuntu osesiyahlala nje athi khu khonaphana ngoba nxa ususeparliament akufanani la ngale ngaphandle nxa ukhampeni ukuthi wenza santando kulabantu abakusapotayo iphathi yakho yakusapota wena uthandwa ngu-president.
Mnumzana Mkandla kuyini okumele bakwenza abantu?
abantu kabenze i-recall umuntu njenganaloyo amandla asebantwini bemdemonstratele kakhulu ngoba kathesi ingozi esesiyikhangelane layo i-devolution umuntu onjenganaloyo ngento ye-devolution yafike ezilalele khona ngale vele ukuthi vele yona i-devolution iqalela ngaphi kuthiwani kazi lutho khonokho okhuluwa ngoba kubhebhe ukuthi khona ngale kuyabe kumnyama vele umuntu yenaloyo abe lokhu esafuna i-induction bemu-oriente konke khona lokhuyana kunzima sivile ukuthi khona umuntu yenaloyo sithile laye esiqintini njengezakhamizi kumbe njengabantu abakuconstituency kumbe kumawazi umuntu yenaloyo efemele ikhutshwe ngabantu engazakhutshwa yiphathi.
Mnumzana Bhebhe, kuyenzakala yini ukuthi abantu bamdemonstrathele umuntu oyabe lilunga ledale lephalamende azasuke?
Kuvele umthetho ukhona ukuthi khona umuntu nxa abantu bengasamfuni kakudinga ukuthi bademonstrate. Bayakwanisa abantu ukuthi benze lokho kuthiwa yi-petition, but I think na ngingaphambanisi kufanele kube yi-2/3 of the number eyamvotelayo abantu abakuvota sibo. So ngaleyo ndlela umuntu lwana uyafanisa ukuthi bambize ephalamenti. Kodwa angiboni ukuthi kungasebenza khonokho as long as umuntu lwana engene ngamandla ukuthi kusupportwa ngupresident webandla lephathi yonaleyo, kusupportwa ngabakhulu bephathi yonaleyo. Ngoba phela ukuthi lithole ama-signatures kuyasiza ukuthi asupportwe yiphathi yonaleyo futhi.
Lo ke ngumnumzana Abednico Bhebhe owake waba ummeli weNkayi North edalele ephalamende ubexoxa endawonye lo mnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOAWL.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 yalimaza abangamachumi ayisithupha lanye i-61 izolo eRusape inikwe isimo se-national disaster ukwenzela ukuthi abalimeleyo kanye lemuli zabatshonileyo bethole usizo oluvela kuhulumende. Umongameli Mnangagwa uphinde wasola abachayeli abangachayeli ngonanzelelo labangalungisi izimota zabo esithi bafuna ukuphuphula inzuzo yabo kuphela. Ngalokhu uthi kufanele bajeziswe. Amapholisa lamhlanje athi ingozi le ibangelwe ikuchayana kwamabhasi womabili emhlubulweni hathi ukungqikilana kwawo njengalokho bekuphuma kweminye imbiko. Amapholisa aphinde akhuthaza abantu ukuthi beze eRusape General Hospital ukuyadingisisa kumbe balezihlobo ezitshonileyo kumbe ezilimeleyo kulingozi. Kata savume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Iningi labantu abakade besemhlanganweni wakobulawayo ukuhlaziya i-budget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa i-bond note. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 iyenziwe ibe i-national disaster. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngoChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.